Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazofanaya chikwaka mumwe mugari wekwazvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu remashonaland west rese vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwachirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika pari zvino.
Mumwe mugari wekumazowe mudunhu remashonaland central amai chenai mate vanoti vanodonhedzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Patabvunza kuti sei dunhu rekariba iro rine vanhu vashoma vanosvika zana nevaviri kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kumashonaland west rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya makonde ine vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Celestino Denge vanoti kariba inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
And kariba was one because of nenyaya yeborder neZambia nokuda kuti neport chute of end. That was the main reason yakaita inge ichikonzerwa yanga iri hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland central Dr. Clemens Chuma vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin nemazowe vachiti vakadonhedzerwa nhomba kumbire ndevekumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti mamadecisions anoitiwa angori political decisions, haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Mumareserva ngatiitei program yekuona kuti haane mablair latrine zvakare zvatakamboita 30 years ago tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake mablair latrine kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha pari zvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakataurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Taita map out muguda kodera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nekwazvimba. Saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistricts iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.